Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, zvita 25, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupembera zuva rekisimusi, vamwe vataura neStudio 7 vanopa maonero akasiyana siyana. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa nenguva kuti vange vachipinda munyika vachinge vaine hama neshamwari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosaina mabhiri 50 kuti ave mitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vataura neStudio 7 vanoti kunyangwe mamwe makisimusi emakore adarika aive akaoma, yegore rino vanoona seyakanyanyisa kudarika dzose. Asiwo kune vamwe vari kuti kisimusi yegore rino huchi chaihwo kudarika dzimwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mukomana Bazera vachatenda mutemeri vanogara kuGlenora muguta reHarare ndemumwe weavo vanoti kisimusi yegore rino haisi kuvafadza sezvavanga vachitarisira sezvo vasina mari yekushandisa nhasi.
Christmas yakadhakwa mumwe wazi haatorera kana sendi wazi ndo dzakatodhakisa Christmas. Amari ndo inotoita inotolidha pazvinhu zvese. Hachii chaungaita usina mari here? Hakuna zvimwe zvinhu zvanga ndingatambe kana wish here kana kutamba maflau. Ana zvina mari hapana zvandingamboita ndotoida mari kuti rizvizire sei wozito izvi totofara nekurova mabhiazi nekuita seite saka hapana.
Havasi mukoma tatenda vega vanoti zvinhu zvakaminama sezvo amai Gracious Mugadza vemuHarare zvekare vachitiwo ivo vazongorwisa kuti vaone kuti vana vafare pazuva iri sezvo mari yekufadza mhuri yese panga pasina.
Ndopatinototi pakatei pabamunini because maChristmas adarika yakaya angatori nani kana kuti zvinhu kuoma kana kuti zvinhu kudii asiro maChristmas edu atinoziva but echingoitirwo vana vedu vangoinjoyawo Christmas because vanonga vachitoziva kuti izuva rinoita sei rinotongofarwa.
Asi vatapiwa nhengu wechidiki anoenda kubasa vanoti kisimusi iri kuvafambira zvakanaka sezvo vari kukwanisa kutenga zvekudya nezvekunwa zvavanoda.
Ndikati yakanyanyodhakwa kudhakwa yakadhakwa but harikazoti yakanyanyisa sereki considering fact yekuti ndinomboti wanei waneiwo munhu ndikanzwa munhu aita kuti yakadhakwa ndomunzwisisa kozini kwandiri yakadhakwa pandenichigrandenichienda kubasa side kwangu ndichitaura zvekwangu iri nani.
Kunyange hazvo kuine vamwe vari kuti zvinhu zvakavaomera muguta reHarare vanhu vanga vari munzvimbo dzekufarira vachipemberera zuva rekisimusi iri kunyange hazvo vazombokanganiswa nemvura iyo yanga ichitika naya yombomira kunyange hazvo izvi zvisina kudzivisa mafaro avo. Kuzviteshi zvemabhazi zvakafanana nekuRoadport nepambare musika vanhu vanga vachida kukwira mabhazi anoenda kwakasiyana siyana vanga vachiri vakawandawo chose vachiedza kubata zvekufambisa kuti vanopedzera zuva iri vari kune hama nevadiwa vavo. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidzawo kuti varidzi vemabhazi nevemakombi vaita mari zvikuru panguva yekisimusi ino sezvo vanga vachinzi vari kubhadharisa vanhu mari dzinogona kunge dzakapetwa kazana kubva muzana pane dzavanosimbobhadharisa. Havasi vemabhazi chete vaita mari nhasi sezvo mumwe murume anogera misoro asina kuda kudomwa nezita anga atori pabasa nhasi achiti achazotamba hake kisimusi kana amboisa mari muhomwe.
Zvarambotiani nemamwe madhezi womishana asi vangotanga kaisa mari mumwe
Vamwe vamai vechikuru vemuHighfield muHarare vanozika mwasamai nene vaudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekushomeka kwemari gore rino vaona zvakanaka kuti vachengete mari shoma yavanayo kuti vazobhadharira vana mari dzezvikoro gore rinouya pane kuiisa pamupinyi nhasi.
Kana hatina mari takatotadzwa kuenda kumamishani yekushaya mari. Ndizvo zvatatosungira dzimari dzidzo nokuti hapana zvingazvinakidza kakuti mwana achibvunga kuchikoro isusu takafara paChristmas. Saka tinotochengetedza mari kuti vana vagozoenda kuchikoro.
Kune dzimwe nzvimbo dzavhakachirwa neStudio 7 vanhu vanga vachigocha mhando dzakasiyana siyana dzenyama ukuwo vanomwa zvinodhaka vachidzvuta mikombe mimhanzi saruraude vanhu vachiita sevachatyoka zviuno nemakumbo nekutamba. Havasi vagari vemuHarare chete vari kuti zvinhu zvakavaomera. Vamwe muGwanda kumateveleland South vataura neStudio 7 vati vaswera vachiita zvavo mabasa avo emazuva ose sezvo zvinhu zvakavaomera. Asi mukufara imomu mapurisa eZimbabwe Republic Police ayambira veruzhinji kuti vachengetedze upenyu nemidziyo yavo uyezve kuti vasafarise kudarikidza mwero. Mapurisa ari kuyambirawo vatyairi vemabhazi nedzimotokari kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro vamwe vanoti nekuda kwekuwanda kwakaita vanhu pamiganhu yenyika zvakonzeresa mitsetse yakareba zvokuti vakundikana kuti vange vachitambira zororo rekisimusi vari kumusha pamwe chete nehama neshamwari sezvo vaswera vari pamiganhu iyi vachiedza kupinda munyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kubva nemusi wechina svondo rapera miganhu yekupinda munyika inoti Plumtree, Bidebridge, Nyamapanda neForbes yanga iine mitsetse mirefu kwazvoizvo semotokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanya zvekuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamiganhu iyi. Mumwe wevanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Tandwe Sheleni avo vakau za Studio 7 vari pamuganhu weBotswana neZimbabwe waRamakhwebana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse.
Tane time chauya panapa tisva Botswana border side tokuda kukoseda uchikose tende mukuru side thank you one munhu arikutodhinda saka chiyo yacho yakakurisa zvisinga iti yakakurisa zvisinga iti neslo iri panapa tisikuziva kuti uko kuri kufamba here kana kuti.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu Masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya. Bhodha reBidebridge ranga riri bhizi kusvikira Masikati anhasi uno. Tinozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvekuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko reForbes Border Post hapana chiripo zvekare kuna vanhu. Aripo matiragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo touza yanofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva imwe yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Kiu pabhodha reRamakhwevana replumtree ndo yanga yakakurisa. Mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana saka mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka. Anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Zvazvino zvakati afektawo izvozvo kuti mabhazi ese asafamba achinodzoka nenguva. Vozodzoka kwave mangwana.
Asi vaHebert Manunure avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumusha kwavo neZulu vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya kunetsa vanhu vari kubatsirwa zviri pasi ngoti chete vanhu ndo vakati wandezvo bati
izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kwebhodha replumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamiganho yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamuganho weRamakhwebana kudivo reBotswana vamusele musele vati vanhu zvuru makumi mashanu ni mazana matana atuani makumi mashanu ni mashanu kana kuti 60,655 wakabuda munyika ya Botswana kubane msue China sondera pera kusika ni zuro mangwa nani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda muBotswana zvisina mvumo. Vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete cheBotswana pula vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana takatarisa matambudziko atange tisangana nawo kune zvizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekupinda nekubuda muBotswana pamwe nekugara zvisiri pamutemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero muBotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamuganhu weRamokgwebana vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa mugano uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total there were 5,000
motokari zvuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa mugano wedu weRamokgwebana mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tereri, echino ichiziviso chakakosha. Chave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook page mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, mochaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema dzisina divira dzakarerekera. Vakare mara munyika vakurudzirwa kuzvibata munguva ino yezoro rekisimusi negoredza vachikurudzirwa kuti vasanodoro rakawandisa pamwe nekusatora zvinodhaka sezvo izvi zvichizogona kukanganisa utano neupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sezvo veruzhinji vari mubishire kugadzirira mabiko munguva dzezororo rekisimusi negoredza vanorwira kodzero sevanorarama neusope, ama Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka pavanenge vachiita mafaro sezvo zvinodhaka zvichikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope.
Ivi vanhu vane albinism vanhuwo vakangofanana nevamwe vanhu vese, saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tiri mowo tichitofarisawo saizvozvowo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana siyana. Saka kurudziro yandiri kungopa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore.
Amai ava vanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa izvo zvinozogona kukonzera tsaona. Mambo Chimbini Magudu vekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo.
Todzikama tova vanhu vakateramira tofara takatarisa ramangwana takachengetedza upenyu hwedu tisingapindi mukudhakwa tisingapindi mumadrugs tisingaiti overdrive tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mumabhazika fanika mabhero.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspekta Kudakwashe Dewa vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari.
Panguva ino yezuro reChristmas semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona zinowanzoitika nguwa zakafanana ni idzi ngatipana ne mkana kana tichifamba nedzimotikari mumugwagwa tirege kungomhanya zvakapfurikidza mwero chimwe chatinonyanya kukurudzira ngatirege kuzadzisa motikari dzedu kupfurikidza zvadzinofanira kutakura
munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo Pazakaambwa vanoti munguva yezororo rechisimusi panoitika zvakawanda mumigwagwa kusanganisira kurasikirwa neupenyu
ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero vasafarisise zvakapindiridza vazive kuti aiwa izvi zororo inopfuura gore richitanga takutarisana nezvakawanda tinoda kurarama toda kuti mhuri vana vaende kuchikoro
vacosmas mvuto avo vanofamba newilche uye vanobva kumidlands vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rechisimusi sezvo vakaitirwa chisimusi nekambani yeranaka pamwe nesangano recalvary of ambition musi wemugovera kusishavane
zvedu ndaiona zvanaka Christmas yedu ndaiona yanaka nyika ini kusati kwangu ndaiona semunhu akaremara ndadiona hangu zvakanaka vatapuwa mabhuku magrocery hembe nezvinhu zvekushandisa zvechrismas sevanhu vakaremara
mumiriri wekambani yeranaka necalvary amai chisi machai vanoti vanofarira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka
takamirira nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nezvirema tiri kupa vanhu christmas asi calvary yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kufara pazuva rechristmas tinopa nhumbi tinopa grocery tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama vanotambura vese vachibatsirwa ipapo
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vaurayiwa mukusagadzikana kuri muMozambique zvichitevera kudziviswa kwakaitwa nedare repamusoro munyika iyi nemuvhuro kuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo izvi zvakadziviswa nechipiri negurukota rezvemukati menyika Ndege inotakura vanhu yerudzi rweEmbra iri pasi peAzerbaijan Airlines yanga ichibhururuka kubva kuAzerbaijan ichienda kuRussia yadonhera pedyo neguta reAktau muKazakhstan nhasi yakatakura vanhu makumi matanhatu nevaviri pamwe nevashandi vashanu izvi zvaziviswa nemapurisa emuKazakhstan ayawedzera achiti vanhu makumi maviri nevanomwe vapona mutsaona iye Varume vanga vakapakata zvombo vauraya vanhu vangangosvika vatatu nhasi muHaiti mushure mekunge varidzira pfuti kuchikwata chevatori venhau vanga vachitora nhau pakuvhurwa zvakare kwechipatara chikuru cheveruzhinji chemunyika iyi chiri muguta guru rePort-au-Prince Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Ivan Zininga weStudio 7 anoita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vari mufundisi wekereke Praise Covenant International Church mufundisi Rebecca Makai kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva rezororo rekisimusi iro rinokosheswa nekupembererwa mune dzimwe nyika nenzira dzakasiyana siyana
Very Christmas is a rinokosha chose kuvana vepasi pano nekuda kwekuti zvatiri kutenda Mwari nekuda kwerudo rukuru rwavakaratidza kwatiri mushure mekunge munhu atadza pasina muripo pasina zvaigona kuitwa netsutsu dzake kwakuti pamwe nakomana wake Jesu nomusi waakaberekwa Mwari kutirangarira zivana vavanhu kuti Jesu abereke pano kaino.
Zvii zvikuru zvinenge zvichiitwa navanhu mukurucherechedza zuva iri pasi rese.
Mucherechedzo mukuru watakapiwa naMwari ndewekupa. Rudo rusisa kutambanudza. Mwari wakatidzidzisa kuti rudo harisiri rwekutya. Saka chinhu chatinonyanya kutarisa kupa kana tichitaura kupachikirava mari chete tinogona kupa taimi yedu kuenda kunogezesa vaya vaya machitumberevai vanishina kana umwe chete anovarangarirawo tinovabikirawo tinogona kuendawo kunobatsirawo vamwe kuita zvavari kunida kubatsirwa kuita vasina munhu anochivabatsira vanogona kutengerwa munogonawo kubatsira nekupa zvekupfeka zvekudya munogona zvakare kubatsira nekungoenda kunoshanyira vaya vasingashanyiri. Izuva rekuratidza rudo nemitoo yakasiyana-siyana. Izuva zvakare rekuungana vana vamwari vachinamata vari pamwe chete vachitenda Mwari nekuda kwerudo rwatakarakidzwa naMwari urwu.
Makanga muri kumusha ini makambofamba muchiona zviri kuitika. Krismasi yaisiitwa kare iya vanhu vachigadzirira ichiitwa zvinogara zvakadaro neyaveko nhasi zvichii zvakafanana here?
Kwete, zvisina kufanana, zvinhu zvakachinja. Vanhu zvinhu zvakaoma kumba, unoona kuti zvinhu zvakaoma chokwadi. Handiwo maKrismasi ataisiziva, handiwo maKrismasi ataisisangana tichirasika miso nemufaro tichidini mafidyongo namachikichori. Vanhu vanongotovavarira kuti daiwo muso Krismasi vana vangu vangwanawo kudya kuri decent kwakangonaka kwemusi iwoyo, kureva kuti zvinhu hazvisina kumira mamirira zvazvakaita kare.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunhare kuMinnesota naIvan Zininga weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina nechipiri mabhiri makumi mashanu kuti ave mutemo, kusanganisira bhiri runotara shiri yegondo yerudzi rweBald Eagle seshiri inomirira nyika yeAmerica, pamwe nerimwe bhiri runorambidza nhengo dzeparamende kutambira mari dzadzo dzemudyandigere kana dzakambobatwa dziine mhosva dzadzinenge dzakapara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi mukuru paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muchinafundo Elliot Masocha, vanoti danho rakatorwa navaBiden iri rakanaka, vachiti richabatsira kuti nhengo dzeCongress dzisapara mhosva, izvo vanoti zvichazobatsira nyika mune remangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rokusaina mitemo inosvika makumi mashanu vasati vazopa masimba kuna vaDonald Trump musi wa20 January. Vanenge vazvigarira pasi navamwe vavo vakavaona kunaka kwazvo zvakaita somutemo unoisa Bald Eagle, shiri yei yatinoona yakamirira paAmerica pazvikwangwani zveAmerica zvakasiyana-siyana, yanga isiri pamutemo wenyika yeAmerica, constitution yeAmerica. Pari zvino pano wakazviongorora akazvitambidzawo kuvakuru zvikazoonekwa kuti aiwa shiri ngainge iri pabumbiro romutemo weAmerica kuti ndiyo yakamirira America. Zvinova zvinhu zvakanakira nyika. Zvozoita zvekare mumwe mutemo wasainawo kuti vashandi vehurumende, mamember of Congress vaiva, kana pachinge paonekwa unenge aita mhosva, akabatwa nemhosva iyoyo akazorega basa, zvingava zvokuchembera kana zvokudzingwa, haapuwi mudyandigere wake, pensheni yake. Zvinenge zvichidzidzisa vamwe vanenge vana mabasa iwayo navamwewo vasina mabasa iwayo kuti aiwa, haufaniri kupara mhosva kana uchida kuzopiwa pensheni yako nehurumende.
Munoona nyika dzakadai seZimbabwe neAfrica dzichidzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno, vaBiden vaakusiya mabasa?
Vanofanira kunge vachidzidza zvakawanda chaizvo kuti pamakore avanenge vachitonga zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kuonekwa zvakanaka. Paunozondopedza basa rako, zama nopaunogona napo pese kutarisa zvinhu zvinenge zvakanakira nyika, zvoiswa pamutemo, woona kuti wapedza basa rako zvakachena kana kwakuino uori So hukupati gati isu penjeni wano aningwa para moso wa mungurumende wozi isa pamtemo kuti izi unoza terera handini kuti aite zino sakaita se izi nukuti zakana kiranyika.
Vanga wari nyanzu mnyadzo zvekudyidzana kwe dzimwe nyika pasi rose pamwe nezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari muOhio. Yave nguwe nyo watereri yukushita uramoga za muno funga.
Kuna urumende Zimbabwe. Zoku betere iko kushunguru za vana zavo bari kukenda kujoni kuno tsaga. Kuraramisa wabereki vavo. Munyika amuna mabasa. Urumende yakatadza kugadzira mabasa. Kuti vana vashande munyika. Ya kutevere ya zeva na wari mdiaspora wakabata kashuga kako. Netumafuta tokuno paomai kumusha. Motore otore wapaboda. Saka nyika yacho inachaizu chaizu. Ndeo kuti vanu vachiita sei. Vanuvarara mesei, vochirara masei.
Christmas paka uma. Nenye ya kuti hii pokubata pacho unakandu paka hii. Saka huko daro daro zongo tu, kangu pindo panungu wa kangu tu. Hilo zita tupa muno kuna nguramaze hayo ala chununumi ya kangu. Mabanza na kubi kwa menu kuse zuwa kangu tupromisa ugurusi. Utisa tawana ugurusi lupa mwendo kutu utu wana ukudi kuraramaze paka tuipa. Asi zozo yangu itika kana makuriosa. Asi kuzino paka uma paka.
Studio 7, Studio 7. Mozambiki ndakambo kutaurira kuti tagumbuka varume. Tataida kuza edu ndeche kuti mutuzeo vana Zimbabwe ngavabude muMozambiki. Hatizodi kunzwita kauraya vanhu vekuZimbabwe. Budai vana Zimbabwe muende Zimbabwe kwenyu uko munangagwa kutsvagirei pekugara. Kutangira kumushungwe uko. Uchimoyo budai maZimbabwe ni mumbo enda kunyika kwenyu. Toda kugazirira nyika yedu isu. Bobudai tatato kutaurira so mchazoti vana Mozambiki havana kutuza. Vese vaivote so vaya budai.
Studio 7 mangwana ni mangwana ni marara sei mamuka sei kwa muri kose koko. Tindori panao ye Constitutional Court ye kuMozambiki. Zirito nyoza kura tiza kuti pachena kuti chitsotsi chawaro kutaura. Pakutanga wakataura kuti chapa wawina ni 70%. Apa wakuchiti 65%. Saka 70 ni 65 ye chokwa dinde ipi ipapo. Kazuri pachena kuti apa na chokwa ni. Ima numbers yeku tsagiridza. Hapana chokwadi. Asidai kuri kuti nyika dzimwe ndopa dzirungoratidzawo kuti nyika dzacho dzakazarawo nouori. Dai nyika dzechokwadi mavhoti aisafanira kutambirwa zvechose. Chaifanirwa kuitwa ipapa kukurudzirwa kuenda kufresh election kana kuti opa venansi yemunhu akawina nyika zviri pachena. Kuti Venancio ne namba dzavari kutaura idzodzo 65 hakuna izinyamba dzakadaro. Hakuna inamba dzaungoda kuti iwo wangotore masimba. Venancio ari kuzivikana akawina ne 53% idzo namba dzacho. Iye chapo wacho ndiyane 24% dzawapa Venancio idzodzo. Saka zviri kutozivikana nyika yose.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisana nezvezuva rekisimusi iro rapembererwa munyika pamwe nedzimwe nyika dzapasi rose nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupembererwa zuva rekisimusi, vamwe vanoti vane maonero akasiyana pamusoro pekupembera kwavaita nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa kupinda munyika kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari. Tabba tashuka kumagume chirongwa chedu chikushuira izuara kanaka rekisimusi. Anoko unika ene mufaro. Ndini jonga kande miri. Ndirimu Washington DC. Ndi kusia mwina Gibbs Dube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mgela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuMpalakazi 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
IChristmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe, hayi kubulo yezinkomo, abantu bagcwele emashofu kulezi njimbi.
Namhla kunanzwa usuku lweKhisimusi, abanye besithi bazikholisela.
Aluba imbiza ephekwayo ngabe imboza ehlula lezinja ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela, abantu kabalamali, abantu kabalamsebenzi.
Kodwa kulabahluphekayo abangenzi lutho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amhla kunanzwa usuku lweKhisimusi ngesikhathi kulempi eziningi emhlabeni wonke jikelele ezigoqela phakathi kwele Israel leHamas, ele Russia lele Ukraine, kwele Sudan lakwabanye amazwe. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekungelazethekeli namhla eNativity Church eBethlehem, endaweni okucatshangelwa ukuba kwazalelwa inkosi uJesu. EZimbabwe kulabanye abantu abathi bayakholisa namhla ngosuku lweKhisimusi, kube labanye njalo abazihlalele ezindlini zabo besithi kabanamali yokuthenga ukudla. UTobias Mudzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
Bayakholisa abalemali namuhla eHarare, Nkayi, Plumtree, Bulawayo lezinye indawo, abathenge ezifela emlonyeni, banatha amanamunede lotshwala, bahlaba imbuzi lezinye izifuyo besenzela ukunanza usuku lweKhisimusi. Unkosikazi Ntando Maseko ohlala eNkayi uthi ihamba kamnandi iKhisimusi lonyaka.
IChristmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe, hayi kubulo yezinkomo, abantu bagcwele emashophu kulezi njiva, yonke into nje imnandi, kuyakhanya nje ukuthi abantu bajabule ngeholiday yeChristmas.
Lo mnumzana Given Sibanda osebulilima eMathebeleland South uthi loba izulu linile emini, lokhu akwenzanga ukuthi yena lemuli yakhe bekele ukuyazilibazisa.
Yayilanga leChristmas okwanamhlanje hayi kukhanya kusase right kakhulu, okuhle ongaba kubi kwabanye ukuthi khona izulu liyana, kuhle ezifuyweni, kuhle lasemasimini. Kodwa ke ngase sikhuluma ngezokujabula, sikhangelele ukuthi intambama sizivakatshele, sithatha abantwana siye emashopu lapho kuyabe abantu bezithokozisa khona, bezigidela, bezikholisela. Kodwa ke lona ilanga langikhona lihle ngoba lisinika isikhathi sokuthi sihlangane njengezimuli.
UNoluthando Ncube oleminyaka emine yokuzalwa njalo ophiwe imvumo ngabazali bakhe yokukhuluma kuStudio 7 uthakazelela izifela emlonyeni azidle namuhla.
Ilanga lami leChristmas belimnandi, sidle irayisi, sidle lechicken, sadla lekhekhe, sanatha lamadrink.
Kodwa unkosikazi Patience Mlambo ohlala eHarare uthi ayikho mnandi ngitsho lakancane iKhisimusi yalonyaka ngoba akala mali yokuzilibazisa.
Siyazama sibili ukukholisa kodwa imali yiyesilelayo. Kuyikuthi bikhona would not have spent the whole day singkhaya comparing lamanye amaChristmas. Leyiwomile sibili, bengisithi yimi ngedwa engomelweyo kodwa ngingakhangela kuFacebook lakuWhatsApp. Asibanengi uyazi, I hope next year kuzabe kungcono. ngoba lonyaka akulalutho, izulu langkhona liyalela phezulu, akula vele okubambeka esingakwazi ukwenza emsebenzini, sithayise sesingela amabhonasi.
Loba ebebhekane lobunzima uMamlambo, kulabantu ababonakale bethenga okuchiyeneyo emkambo omkhulu eHarare belungiselela ukuyakholisa lemuli zabo labangane. Endaweni yokugada amabhasi eMbare bekugcwele phamu uzulu esiya endaweni ezichiyeneyo. I-Studio 7 inanzelele njalo ukuthi abanikazi bamabhasi lezimoto ezithwala uzulu bakhuphule imali yokugada ngokuphindwe kabili kusukela ngomvulo. Lokhu kwenzakala lakoBulawayo okuhlala uMnumzana Simba Malunga obesemsebenzini namuhla. Zahambanga emaphandleni ukuyathakazelela ikhisimusi lomdeni wakhe.
So far today ngiyinjenge njengesifani asenchayisiye. Qeda kudla ama-7 colors that is lapha senrelaxile nje lami ngizitholele ukuqanjayo. So far I can't complain. Liqhubeka kuhlusuku.
Kulabanye abalokhu besemsebenzini ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Omunye walabo ngunkosikazi Lungile Msipha osebenza ehoteleni ye-Ilanda Deluxe kontuthu ziyathunqa.
Hayi, samnandi nje iChristmas. Siyakholisa lapha emsebenzini. Siyameka sure ukuthi sifoyila abantu bethu, ama-guests ethu. Siyabachaza lapha sibaphampaphampa bezoziphumulela lemuli zabo. Sibanika ukudla okumnandi, sibatshayela ingoma ezimnandi. Nje sibayenza bafile njengama-kings, lama-queens. Belapha koBulawayo, sithi Merry Christmas kumuntu.
Endaweni ezethekelelwe yi-Studio 7, bekukholiswa okwamagama, abantu bewosa inyama, kunathwa utshwala, njalo abanye begida, beze betshaye idabhu. Kuphose kwaba njengaba kudala, abantu besahlezi kahle. Kodwa kulabanye njalo abaswelayo, abangatholanga yona imadlana yokuthenga amanamnede. Ukusenjalo amapholisa agcwele indawo yonke emigwaqweni lapho akuthaza abachayeli bezimoto ukuba behambe ngonanzelelo njalo benganathi utshwala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Zilokhu zikudaba olufanayo. Izakhamizi zeGwanda eMatoreni South zithi iduma lonyaka ikhisimusi ngenxa yesomiso esikhulu eZimbabwe. Kubika uAlbert Ncube.
Abanye abantu edolobheni leli bebezisebenzela njengehlala yenza namuhla bezithi babhekane lenhlupho ezingapheliyo. Batshele iStudio 7 ukuthi kabalamali yokuthenga ezifele emlonyeni lokunokudliwa ngosuku lolu. UMnumzana Thande Bozindimkandla oyisakhamuzi seGwanda uthi usuku lwekhisimusi luhlezi lukhangelelwe ngabaningi ngoba luhlanganisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo, kodwa yalonyaka ikhisimusi imboza.
Aluba imbiza ephekwayo ngabe imboza ehlula lezinja, ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela. Abantu kabalamali, abantu kabalamsebenzi. Angithi ikhisimusi kumele kudliwe izibili boco. Lezo zibili boco zingaba khona emavinkilini labo okuthengwa khona, kodwa imali ayikho.
Ugcizelele sithi ikhisimusi yakulezi nsuku ayisajabulisi njengezolo ngenxa yomnotho obhidlikileyo.
Ngikhangele nje lapha ngibona abantu abanye lokugeza abakagezi, kanti-ke ikhisimusi izolo bekuvuka kugezwa kudliwe kusesekuseni kuhanjelwane kuvakatshelwane. Khathesi yiloo lalowo uhlezi labahleli khona uzidlela inqweqo zomlomo. Kwezinye indawo njalo laba abasemadolobheni amanzi kawakho, ugesi kakho, imali kayikho. Lalaba abalenqola zomlilo amafutha abawathela ngani ikhona ekhalendeni, kodwa phakathi kwabantu kayikho.
La mazwi agcizelelwe nguMnumzana Elliot Swindi esinye isakhamuzi seGwanda othi kube lokuthilelwa kwempahla ezitolo ezivalisa isinkwa.
Thule, ukwenzithi kuthule because of into ezijayele ukutholakala ngamakhisimusi asitholakalanga. Even isinkwa people are just rushing to from engqomuntu ufuna idazini kuthiwa kuthenga 2, kumbe ubona imoto ivela koBulawayo asilabheka la uzokuthiwa isithengwe yonke phela.
Unkosikazi Thabitha Moyo uthi lanxa ikhisimusi yalonyaka ibiduma, yena nomndeni wakhe bayayijabulela.
Namhla ngiyatshona ngilaba ngikhaya sicelebrate ikhisimusi sisidla ndawonye. Ntambama zikho lapho eziyabe zisiwa khona manje. because the services take kumakhaya sizihlelele sitshwala le price kholise nje njengemoli.
Umfundisi uStenfanda, umqondisi wenhlanganiso weChristian Alliance of Zimbabwe, uthi abantu bengalahle ithemba loba bebhekane lobunzima.
UNkulunkulu usinika ithemba elitsha elokuba ngasitshiyanga uphakathi kwethu, njalo ke yonke imumo esingena kiyo uNkulunkulu kiyo. Ikanti njalo yena uNkulunkulu akulalo uthola umehlulayo. Ngalesi sikhathi seKhisimusi isikhathi sokuba ithemba lakho livuseleleke, ungalahli ithemba kodwa uthembe ukuba uNkulunkulu khona ulathi. Njalo kube isikhathi sentokozo sihlangana lemuli zonke endaweni ezehlukeneyo. Njalo isikhathi sokupha, ukuba ngalesi sikhathi lawe uphe omunye umuntu esinye isipho.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abagoqela abahlala kule South Africa abaziwa ngokuthi zindiva, labo baphenduka ekhaya ngobuningi babo lonyaka loba bedonsa nzima lapho abasebenza khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis uthi kumele ele Ukraine le Russia akhulumisane ngokumisa impi ephakathi kwamazwe la, esithi sokubulewe abantu abaningi kakhulu. Wethule umbiko lo eSt Peter's Basilica obekulabantu abaningi abananza usuku lweKhisimusi. Nguwe indizamtshina yenkampani ye-Abrea namhla kwele Azerbaijan ebisiya kwele Russia wapha bedlula amathumi amathathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, uMongameli Joe Biden waweleMelika uthi kumele abantu beMelika bezwelane bedonse ndawonye njalo bencede abaswelayo sonke isikhathi. UBiden wethule umbiko lo namhla esigodlweni sikamongameli enanza usuku lweKhisimusi. Umelele ungena esikhundleni lesi ngenyanga ezayo uMnumzana Donald Trump laye uthi kuqakathekile ukunanza usuku lolu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa loNkosazana Khethiwe Bhebhe osebenza kwele South Africa.
Hayi, kuyiKhisimusi nje lami ngiphumule, ngihlezi njabula lezihloko nabangani.
Awutshela abantu ukuthi wena vele usebenzani khonapho lapho khona.
Ngihlala eMpumalanga province eWitbank, ngiyenza umsebenzi engingathi yi-geoworking, ngibona ngezomhlabathi lapho nalapho is-contractual, nxa ngibise bengafuneka kulapho engenza khona.
Ye, akusele ukuthi namhlanje wenzani le muli yakho?
Ngilapha komfowethu Pretoria, hayi sihlangene umama usivakatshele and sahlangana ke kubhuti omkhulu lo nkosikazi wakhe nabantu bakhe lami ngabuya nabami sadla nje ilunch sindawonye saba le nkonzonyana nje i-family prayer meeting prayer then sadla nje sindawonye.
Ye, singathi ke ubathiye ngapha abantu bakho labo ojabe ukubaselela ukudla lokunye okuthiyeneyo, njalo kuthiwa inhlanganiso yakho kuthiwa kuyini?
Inhlanganiso yami yiWom Assister Foundation. Unfortunately angikhona ngokutravela, mhlawumbe ngizakhona uma uJanuwari phela. Abantwana bakhona ekhaya bekuthe end of November Themba ngase ngiyobathumela lokho engangikuhlanganisa throughout the year, yikho engangihambile khona ekhaya kulapho-ke engaba phathela khona khonokhu engiyabe bahlanganisele khona.
Singathi vele ubanceda ngani abantwana laba njalo bangaki?
Okwamanje ngilabantwana abangu-12 Kuwome Sister Foundation. Abantwana laba kahle kahle babadube ngabantwana babantu abavulnerable. Ngingathi 10 of them they are orphans vele. Then laba babili abazali babo bagula. One ukhubazekile engqondweni vele uhlala in and out ingujeni hospital. Then lo omunye akala baba, akala mama but ubaba wakhe akaboni light. So abantwana laba banceda ngokuthi batholele lokho esingathi ngama necessities of life okunjengempahla zokugqoka nokudla. Then laba basezingeni lokuthi bengaye esikolo ngiyazama ukuthi ngibafunele isikolo sofani ngenisa bangu 2 ESOS. Then omunye ungani kule foster family engani ifuna ukuthi imsize. So ikhwemba siza ngakho ukuthi bethole lokho esingathi ngama necessities of life. Then abanye because of maybe malnutrition babele gula like ababili ngalo kubathatha bebela lokho okuthiwa yipelagria esingathi isikhumba church. So ngabasiza ngokubatholela imedication. Then abanye futhi maybe mhlawumbe ophiwa hygiene lakhona ukuthi umntwana uyabe engaphathekanga uyathola belezilonda. So bese ngikhona-ke ukuba ngibatholela usizo as per their individual needs but overall ngibatholela ama-necessities of life.
Yes, ngathi-ke namhlanje usuku lekhisimusi nxa abantu befisa ukuthi bekuncede sibili ngalokho okwenzayo bangakuxhuma njani njengoba lamhla sakwazi ukuthi abanye bayagida, abanye bayazinathela, abanye benza konke okutshiyeneyo.
Bengangithola kunumber yami ethi +27 65 72 50 637 +27 65 72 50 637 ngitholakala lapho ke.
Ye, ubele khisimusi enhle Ntombenda.
Ngiyakunga
kakhulu babadube, besicela ngokunjalo. Lo nkosazana Nketiwe Bhebhe odabuka eZimbabwe osebenza kwele South Africa ubexoxa le Studio 7 ekhona ngale ke kwele South Africa. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Merry Christmas kubo bonke abasakazile ngabe linjani. Ngibuye futhi ngikhalalisele abantu abami njengendoda ezeleyo omgodli ugcwele abantwana iyatsho ibhayibhile ithi busisiwe indoda enjalo. Ngehle ngephasi kona le jaji emambali Ntali Village kwesikantali Matenga isigodi bango induna khulumayo kungu-Christopher Nyati. Christopher Nyati mtakafile mthoka mthoka kantali sithi mina hayi siyabonga idamu silenzile sihlobo kunzima kunjalo kungalabani osifakele ezandla kodwa idamu salimisa ngemali ebicijile lingana ne-half a million. Ntali Village libahle lonke libambele bonke abakhontributileyo siyalibonga uNkulunkulu alenzele kudlelani amen.
Balandela bahle basakaza bahle ngithi ngiphi ngikhisimusi kimuntu wonke lonelolithukela ngithi nezindlala kuphela ngizulu linganiwa angazi kini kapelikhona liyani ajinyana liyahawule dalibani kutshisa amadoda kwamila kwatsha besihlanyela kuyatsha nayisiphile njani hayi siyabonga nalingenakundeba moveni ngwenya edaluwa ngiyalithandathandeka.
Abe-African Union bakhuluma bona labesedika ukuthi ukhetho lweZimbabwe kalwenziwanga ngendlela. Kodwa babuya futhi bonabo bona ababakhuluma khulukhu bazegcoba uhulumende. Nguphi uhulumende abamgcobayo uyalazithwele nzima emhlabeni lo weZimbabwe.
Okhulumayo nguJoseph Moyo lapha eGoli Studio 7 bengicela like lingibuzele kubaba uJoseph Chuma labogawule ukuthi ngempela intuthuko eZimbabwe bona bayayibona but iZimbabwe zingakhi mhlawumbe bona bakwenye iZimbabwe abayibonayo ithuthuka. Thina singayiboni ngokuhlonipha ngingathukani labo Chuma labo Gawule angibathuki sibili sinjengomuntu omdala lami ngibabuze ukuthi funa ukuzwa incwadi yami libabuza ukuthi kulo mlalelo obuzayo ukuthi kanti intuthuko eZimbabwe liyibona ngapi ngoba nanku sidlala ukhisimusi akula magetsi akula manzi yini ebajabulisa abangafuni itshintsho bafuna ukuthi sihlale emnyameni yini. Bengasitsheli nge-elinino, elinino ayikho eZimbabwe kuphela. Kwinto yomkhathi i-affecta wonke i-Southern Africa kodwa balamanzi balogesi
siphila njani esimele esinje.
Salibonani ku-Studio 7 mina ngingusikhumbuzo Moyo ozala eNkayi.
esigabeni senzuza abanye bengathi kusemandulo mizalo yakho umoya okuthekwane ngilesicelo lapha basakazile ngisakazele indaba yami le izwe nje yibo bonke abantu ababe ngabalweli benkululeko kuzinga lezibra ongaba kwazi uCharles Moyo uCharles Moyo umfo wethu wahamba empini kasaphendukanga ngilesicelo sokuthi kubo bonke amazibra abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfo wethu uCharles Moyo ozalwa komoya kothekwane enkayi lapho kwaphelela khona impilo yakhe nginesi sifiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe ongaba lalolu lwazi uyangithitha kunombolo zocingo ezithi 078-54-8916
Sabona Studio 7, Sabona Studio 7, njalonke ziyalikhulisa napho emakhaya eZimbabwe. Sise South Africa, sikhulisa umuntu P.A.P. Christy Masi. Kunjani ngapho, hati nasithwele nzima South Africa Studio 7. Besicela ukuthi ngawuthiwa uhulumente yethu naye yatshintsha mani ilizwe lethu lapho sikhona ukuthi sizosebenza kathi. Emakhaya khona ngapho akunzima eSouth Africa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Sike sizokwamanje omunye wabakholisa usuku lekhisimusi elomdeni wakhe.
Selibonani lonke namhlanje, ngithanda ukulibingelela lonke. Ngithi lingabe linjani emakhaya namhlanje ngelanga lekhisimusi. Hayi, ilanga esisuka sililindile sonke. Mina igama lami nguThembi Ndebele, ngisebenzele South Africa. Lami ngibuyile ukuthi ngibe le family ngesikhathi seChristmas. Siyabonga iNkosi yonethi yasiphilisa noma abanye bengasekho, kodwa thina esikhona siyayibonga kakhulu ukuthi sesifikile kweyinye again iChristmas singabaphilileyo. Siyabonga thina namhlanje singumndeni sicabanga ukuthi sizopheka ukudla kwesintu, abomadombolo, amachakada. Lesithwala ngokwaso, lesithwala ngokwaso sizasipheka ngoba njengami isithwala ngiyasithanda. So sizapheka isithwala laphana, abonkukhu makhaya, uthi ama-road runner, inyama yembuzi, inyama yenkomo. Hayi, kumnandi emakhaya guys, hayi kumnandi. Mina ngiseplazini kwabami la, ngisemaplazini vele kuphisifula, kuthulile, kumnandi kakhulu. So hayi lathi into enginanzelele ngathi nginanzelele kakhulu ukuthi abantu abaningi bakhona this year, abantu abaningi babuyile ekhaya, of which it's a good thing. Siyabonga, kubalulekile ukuthi sihlangane lama families ngalo lonke ithuba esithe salithola ngoba these days hey impilo inzima. So hayi, ngifisela iChristmas enhle emnandi enokuthula, abantu bazinathele kube mnandi, abantu bengaxabani mase benathile, sibe lekhisimusi elimnandi lesihlobo labangani. Mina ngiyabonga ngithi libe lechristmas elihle.
Lo ngunkosazana Thembi Ndebele okholisa lo mdeni wakhe namhla ngosuku lwekhisimusi. Namhla sithakazelela ikhisimusi kunjenje, sithe silethulele ingoma zokholo sinanza lolo suku silomculi odumileyo uSabelo Mabhena. Asizwe nexoxalo ezatshisa Spanda weStudio 7.
Ingoma zokholo ziyabusisa kwamagama ikakhulu ngekhisimusi, abantu bezihlalele njengemboni besidla esifela emlonyeni begida abanye benatha abakuthandayo. Ngena Mabhena ngomculo wakho othoba inhliziyo.
Ngiyalibingelela lonke uNkulunkulu alenzele kahle ngekhisimusi, aliphathise alivikele ezingozini. Ngingumculi wokholo wengoma zokholo, ngiqala ukucula ngo-2017 uqala ukurekhoda ngilo Wilson. Senza ama-albhamu ethu aba ngu-2, ngazocula sengingedwa ama-albhamu ami angu-4 esibabheni.
Shabbatini, the poem of the Lakona,
awusitshele ngamazalathi akho owakhiphayo mabhena.
Lama album angifoni uSmabhena uzinyembezi uyangazi konke kulesikhathi sakho longezwa izwi. Ngingumuntu nje osebenzele ukukhipha i-album entsha umnyaka onalozayo ngokuphathiswa inkosi. Ngidinga support kubantu bonke, ngidinga futhi le sponsor nongaba khona ongangisiza nje ngiphakamise umculo wami.
Esmabhena uthakazelela kakhulu ngabadabukileyo bethi uyabaduduza. Mabhena uthe kukhona abaculi abamenza wathanda ezokucula.
Abahlabeleli abangiphakamise kakhulu bengikhangelele kubo kulo Freedom Zimbabwe lapha eZimbabwe, lo Friends balo abangasekho emhlabeni sangani bangalala ngokuphumula. Bese kusiba yincendeni Christ Ambassadors eseSwaziland. Yiwo amaqembu angiphakamise kakhulu owangikhuthazileyo ma bengithanda umculo wabo. Khulekela futhi lokuthi lami ngiphakame ngidlule lapha
umculo kaMabhena uyatholakala endaweni eziningi futhi ucela ukuthi limchase balalele
kuma digital platform onke. Nami ngiyatholakala futhi kuFacebook uSmabhena, kuYouTube ngikhona uSmabhena. Abangidingayo bangithola ku 073 189 3191, 073 189 3191. Uyafaka ikhodi yaseGoli lapho engihlala khona kakhulu, kodwa iyatholakala kuWhatsApp loba ngilapha eZimbabwe. Ngibonga kakhulu kubalaleli labalandeli bakaSmabhena. Nkosi babusise babe le Christmas enhle.
Bethi libazana ngeChristmas ngomculo othoba inhliziyo uvela kuSmabhena. Asikholiseni ikhefu, isiphathe kahle, iphephe engozini, libe le Christmas emnandi. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Noma lebuso yanto kana yami ungesa iubokhu noma lebuso yanto kana yami ungesa iubokhu uthi uko yanto kana yami kukuthanda Yes,
ndodana yami uyitheni inkosi izolwe ezimpini zakho ndodana yami.
Ake siyathemba ukuthi liyakholisa okunye okumangalisayo namhlanje ngekhefu lekhisimusi. Lathi lapha kustudio 7 silivisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha olenjabulo. Hayi-ke njengoba nditshilo isikhathi asisavumi, njengakhuhlalela ebutoko sizakusixoxa namhla ngekhefu lekhisimusi. Wolu lubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lalelani-ke ilaptop kuyalandela khona manje.